Mangwana naka naka vatereri, tinosangana zvakare mangwana ni anasi, uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Teo ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Prize yaanaunswa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar.
Varimi vakawanda vochema-chema nemutengo wechibage wakatarwa nehurumende.
Tinoti hazvina gugwaro pamutemo nekuti musangano wezveCTU musangano wemaTrade Unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo wePOSA. POSA inoti Trade Unions are exempt.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekurambidzwa kwarakaitwa nemapurisa kuita musangano waro manhe rapfuura kwamutare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tina Patrick Zvawanda uyo anozivikanwa nerekuti Party Boss. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vakawanda vari kuramba kutambira mutengo mutsva wechibage wakatarwa nehurumende unonzi ndiwo uchashandiswa pakutengwa kwechibage mwaka uno. Varimi ava vanoti mari iyi haikwanise kudzosa mari dzavakashandisa pakurima tani imwe chete yechibage. Hurumende yakazivisa nemusi wechitatu kuti yakwidza mutengo wechibage kubva pamadhora zviuru zvina kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemadhora masere patani. Mbeu diki dzakaita sezviyo nemhunga dzinonzi dzave kutengwa nemadhora zviuru zvinomwe nemazana maviri nemakumi matanhatu. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union Amai Maiwepi Jiti vanoti mutengo uyu uchaita kuti varimi vakawanda vasadzokera mumunda gore rinouya uye vazhinji vavo vachatengesa chibage ichi pamukoto apo pari kutengwa nemari yekunze. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naMai Jiti kuti tinzwe pamiri yevarimi.
Prize yaanaunswa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar. Izvi zviri kukonzerwa necost of production yanga iri way above that 6,900 yavari kuannounza iyi. Uye drought yakaitika ichakonzerawo low yield per hectare. Vazhinji havasvitsi more than 5 tons per hectare. Nenyaya yepoor germination nedry spell yakaitika muna November naDisemba. Mainputs akauyawo zvekare very late. Vamwe nanhasi havasati vawana AN chaiyo. Tikasawana mvura within the next 2 weeks, vazhinji chibage chiri kutopururira muzuva, zvinoita kuti zviite compromise yield yechibage ichocho, uye mari yaachawana kukupedzisira. Mitengo yamainputs ikasaitwa subsidized nehurumende, vakawanda havakwanisi kudzokera mumunda next season.
Imi sevarimi, imari yamungadai mamuchitarisira kuti yaitengwa nayo tani rechibage?
Kufunga kwangu ndaiti inini dai zvazvabvira vapega inUS dollar. Vakatipawo iri inUS dollar and then votiti or equivalent kuitira kuti varimi vawane value for their money. Because iko zvino tikatarisa fuel chaiyo yava kutenderwa kutengeswa ne-US dollar. Kune zvirimwa zvichirambidzwa kupegwawo ne-US dollar.
Iyo hurumende painosvika pakubuda nemitengo yakadai, vanenge vambogarawo pasi here nemi semastakeholders?
Isusu hatina kukonsautwa kuti vagozobuda ne6000 iyoyo. Zvinoita kuti vazhinji varimi vakahadzike kuti vakaiwana sei, because tikatarisa tani yefertilizer iko zvino yaakutopfuura way above, ingati 6000 inototenga maybe 6 bags chaicho compound. Saka ukati let's say munhu awana 5 tons per hectare or less, then obvanzi 6900 iyoyo ari kuwana almost ma 30,000 or just above 30,000, inova isingazokwani kuti munhu adzokere zvekare mumunda.
Mune matanho amuchaitawo here kusvitsa nyunyuto iyi kuhurumende?
Tichatrayawo kuti tinegotiate nehurumende, kunyanya Ministry of Agriculture inoti representa isusu varimi. Tichataurawo zvichemo zvedu, tovaratidzawo kuti sei tiri kuti 6000 ishoma.
Ava vanga vari mutevedzeri womutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vachitaura vari parunhare vari kumacheke naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU yakarambidzwa nemapurisa ekwaMutare kuita musangano wayo muguta iri nezuro manheru. Mapurisa anonzi akanyorera ZCTU kuti musangano uyu waifanirwa kuenderera mberi sezvo mapurisa akanga asina kupa mvumo yekuti uenderere mberi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwewo divi ravo. Asi mutevedzeri womunyori mukuru weZCTU vaThomas Masvingwe vaudza tanonoka hwange weStudio 7 kuti vakashamiswa zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa achivarambidza kuendera mberi nemusangano wavo, asi achiziva kuti sangano revashandi harirambidzwe kuita misangano yaro uye harisungirwi kukumbira mvumo kubva kumapurisa.
Tinoti hazvina ugwaro pamutemo, nekuti musangano weZCTU musangano wemaTrade Unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo wePOSA. POSA inoti trade unions are exempt from its application. So mapurisa essentially haana basimba rekurambidza musangano wevashandi wachiita zvevashandi.
Musangano uyu wange uri pamusoro pei?
Sangano uri kuitwa unonzi Labour Forum ndevekuti vashandi vazive kuti kuTNF kwakabvei nekuti todi kuenda mberi tichitarisa kumaonero aita zvinhu munyika. Mitengo iri kukwira, mari dzekutambirwa nevashandi hadzisi kukwana kuti vararame sevanhu. Ndozva zvichida kuti zvikurukurwe izvozvo nevashandi. Saka hazvina kutsarukano ba kuti mapurisa arambise musangano uyoyo.
Munowanzofambisa sei kana nyaya yasvika pakadari mapurisa achiti zvanzi hamuna kunge mapiwa mvumo yokuita musangano uyu zvikuru sei husiku?
Hatidi mvumo yemapurisa pamutemo. Hakuna mvumo yatinoda kuti tipiwe. Mapurisa tingangoataurirewo kuti tine musangano wedu, kwete kuti tikumbire mvumo. Zvataigona kuita ndezvekutora matanho tichienda kudare guru, tinogona kuenda kuhaikoti kuti mapurisa aya ataurirwe kuti waite basa ravo nemazvo vachiregera musangano wedu uchienderera mberi. Chinongonesa ndechekuti kuti utange kuenda kuhaikoti zvino zvinotitorei nguva. Chimwe chetogona kuita ndechekuti kana dei musangano warambidzwa, ari kurambidzwa wacho haasi kutedzera mutemo, saka hatingaregi kuita musangano wedu. Chinongozongotyisa ndechekuti havanogona kuzoshandisa chisimba chatisingazogoni kuzorera. Ndo challenge iripo.
Mutevedzeri womunyori mukuru weZCTU vaThomas Masvingwe vachitaura vari kwaRusape naTanonoka Wande weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga Nemu Chronicle. Bepana uiri rine nyaya inoti. Kambani yezesa yapidza mutengo wemagetsi nezvigamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana. Mutengo mutsva uyu uri kutanga musi wa 1 kurume. Zesa inoti yapidza mari iyi ichitarisawo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Bepanhau remanika post rine nyaya yanyorwa nevasiya basa semupepeti webepanhau iri vahatred zenenga avo vakaitwa mupepeti mutsva weherald vazenenga vari kutenda vanhu vemudunhu remanikaland nekushanda zvakanaka kwavakaita navo mumakore gumi avanga vari mupepeti wemanika post vazenenga vanoti vakadzidza zvakawanda kubva kuvanhu vemudunhu iri zvikuru tsika yekuremekedza vanhu kunyange wausingazive yasvika nguva yatinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vataure zviri mupfungwa dzavo tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe
manheru akanaka vateereri vestudio 7 nemi mose anofarira kunzwa chirongwa zvestudio 7 ndinoda kupa umbowo huriri chekerere kuvabati nevatungamiriri kuti kana vachibatsira mauto nemapurisa chete vachisiya ruzhinji apa ruzhinji rudo runoita kuti vagone kuwana pesendi yakawanda kuva kupinda muutongi vanonga vachida kubatsira chete kumauto kuti vasarwiswa asi kuruzhinji runoita kuti vawane kuzvitonga kwacho kwavanoti vari kutonga kubudikidza neruzhinji vasingagoni kuvagadzirira ikonomi yakanaka vanonga vachida kuti kudii tijekesere ipapo
halo pastudio 7 zita rangu ndinonzi remadunuriro wandinonzi woka texas ranger nyaya yangu yandiri kutaura pano ndeyekuti imi vana jonga kandimire munosiya vanhu vezanupf avo vana gilbert muponda vakabira vanhu vezimbabwe mari dzavo nguva yavakaita kambani yainzi eng eng zvaireva izvo kuti engelbert nigel gilbert ndiyo vamuri kutaura naye uyo ari kukudzai kuti upfumi wezimbabwe ungange wakamira sei asi nhasi uno tine zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuchema zvakadyirwa mari nevanhu ivavo vamuri kutaura navo ari kuti gilbert mponda ari kukudzai kuti no ngatinge nyika ngaiite izvi ngaiite izvi muri kutaura nembavha mbavha dzakabira vana vezimbabwe mari imbomubvunza kuti nhaye gilbert muponda ko mari yevayamakabira vana vezimbabwe nguva nguva yenye eng muri kufungei nezvazvo vanhu ava muchavabhadhara nei ndinokumbira studio 7 mundibvunzirewo mubvunzo iwoyo
Pastudio 7 apo makadini makadini vashamarari mose makadii zvenyu ini zvangu handina mashoko akawanda ndaingodavo kuti mundibudisirevo audio yangu iyi muchindibvunziravo avo vateveri vezanupf pamashoko avanotaura zvikurukuru pana vamangwana ishi dai manga mambodzokorora audio yavo ndambozama zvachose kudzokorora kuti nditeerere zvavanotaura pamusoro pemusangano uri kuitiwa napurezidhendi Mnangagwa vacho avo hapana kana zvandawa dai manga madzokorora timbohwa
mangwanani vashamari vedu vestudio 7 ndinokupazizeiwo muzita rajesu ndichiti makadi zvenyu ndabatikana hama dzangu batikana nevanhu vezanupf matungiro avo ndamashayiwa ndachimakoniwa chaiko kana vachitaura vachiti masoja ogadzirirwa mashopu akachipa ekuti vatenge iwo masoja ko sekuru vari kwamuzarabane nambuya vari kwamuzarabane kuna mbuya vari kwachamhanzu vasingatombokwanisi kana kushanda vanotenga mushopi ipi
Muso jauri nani zuri babasa zoi. Kumo munu zinga kwa nisi kushanda zaka. Asina asiri kutombo shanda. Kote asina na vedwe. Endi ni wakumo ya nguchuru wazi waini. Kwa kuzirima ne mapofa wa zutari isuwe rezu zivana. Wafana kutenga majobu api. So utari za masoja ne mapuriza. Konera kuna wana wazina wanu chengeti. Kutenga majobu api wana. Kuru shinji kwa Zimbabwe. Mwafana kutenga majobu anu dura. Tulu nubeka. Ya mna angagawa. Mtulu nuwe na mamna anga waka. Itai enyi. Mamuru kitapsu. Itai. Azo kwa kudenga kurukuona kwenye kudenga kunonzwa. Mara angambo tibenzi. Kumboreka wana zimba wa ajitambu zika zizisi. Tunda ramba esu. Itai zwenye asungwa enyi aswedera. Itai zwenye mamuru kitapsu. Zwana mtulu nuwe. Yesu no maka nitu tisapo kuti. Motura ama 2%. 2.5%. Kwa maka mbo titore la kuti zwema kwenye wapira wa. Maka ite ena wa. Maka titore ama 10% ama tibatira mafoni. Machicha maka budiza wana mtulu nuwe. Barume kazia umbava manu. Aiwa kanai. Aiwa.
Maswa sepa Studio 7 hapo. Mosei. Inuitho Dennis Mabera pa Cape Town hapo. Barume shava na gaka njesu. Kutu kwanzi vanu MDC. Havasina temba muna nangirikiri muna chamisa. Kwa hivyo vanu nangirikiri vanu. Havasina temba yari nzara ya kada ya Mzimbabu kudani. Kutu kwa nzara ya puta chesiru Mzimbabu mwe mwe. Hamusina shua shukutu kwanzi munu. Ninyanguwe. Zano PFM DC nzara yangu bata munhu wese vana gakanje vakoma na gakanje rinoto vagakanje vasvara tisuti ndingati kudipa musoro pake murume yeye asi everybody's time is coming izvozvo zvinofana munachitaura zvinobva pamurume pake everybody's time is coming so hapana munhu asikazosvikirwe nenguva yake ndotenda Mwari vandibatsira kuti vanhu veZimbabwe dai datapera kufa asi tototinda neAmerica inopota ichitipa mari yemishonga nemari dzedzifudhi izvo dzeprogramu dai tatakadzimirira isu pachedu Zimbabwe taifa nezvara saka ndinomboti pane dzimwe nguva varungu vari nani because vanokwanisa kufungira kumwe munhu isu muAfrica taurawana munangagwa iye anova munhu mutema Zimbabwe, I don't know what I'm in Zimbabwe. I said, Zaganaka, everybody's time is coming. That end up.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7 asi asine nechekuita neStudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusvika pari zvino nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyika dzemuAfrica dzakwanisa kusavhiringwa necoronavirus uye izvi zvapa kuti nyika idzi dziwane nguva yekugadzirira kudzivirira kupinda munyika idzi kwechirwere ichi. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kuratidza kuti tichavhiringa pasi rose. Kunze kweChina, coronavirus yaputikawo muSouth Korea, Iran, Italy nedzimwe nyika. Nyika mbiri chete dzemuAfrica, Egypt neAlgeria, ndidzo chete dzine vanhu vaviri vakabatwa necoronavirus muAfrica yose. Asi pasi rose, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi masere nechimwe uye vanhu vafa mushure mekubatwa necoronavirus vasvika pazviuru zvitatu, vazhinji vacho vari vanhu vemuChina. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa kudonha kwaita misika yemari muAmerica nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizinisi uye vachidzidzisa paDevry University muguta reColumbus kuOhio, Professor Elliot Masocha, vanoti America nenyika dzepasi rose dzinofanirwa kutora matanho ekuona kuti chirwere ichi chamiswa kupararira kwacho kuitira kuti misika yemari idzikame.
Ndikuona kuti kuvhiringwa kukuru chaizvo tikatarisa zvatoona ndezvokuti musika mukuru wemari wemastock market wabva wavhiringwa ukadonha ukazvinunguswa zvausati wamboita muhistori yawo. Toona zvekare kuti handi musika iwoyo chete wezvemari uri kudonha asi iyo mari pachayo United States dollar. Ndikuona richidonha zvekare richidonhedzwa nenyaya yecoronavirus iyo iyi. zvichizenge zvichipinda mumabhizinesi anotarisira zvakawanda zvinenge zvichibva kuChina kwakavharwa maindastiri kuti vanenge vakatomiswa kuinda ikoko kunoodha kwavanosiwadza vainda panotanga gore. Hapanazve mafektori akawanda ari kushanda kuChina ikoko kuti akwanise kugadzira zvinhu zvinouya kuAmerica kunouku. Saka tinoona makambani makuru namadoko atotanga kuchema-chema chaizvo achitorivhaiza mafocus avo aya okuti gore inova vachitarisira kuwana mari yakati. Vatoidzasa chaizvo vachitoona kuti hapana mari yakawanda yavachazonyanya kuiwana.
Chii chaizvo chiri kuitika vamasocha zviri kupa kuti misika yemari iyi idone?
Chiri kuitika ndechokuti chirwere checoronavhairasi chiri kuramba chichipararira kune nyika dzakasiyana-siyana. Zvekare chirwere ichi hachisati chawanikwa mushonga wokuti chinorapwa sei. Hapana zvekare unonatsokuziva kuti chakabvira papi chaipo chaipo. Saka nokufamba kunoita vanhu pamwe chete nezvirongwa zvakaiswa nehurumende dzakasiyana-siyana zvokuti vatombomisa kufamba kunoita vanhu nokufamba kunoita zvinhu zvomumabhizinesi zvinoita kuti zvizunguse utano hwezveupfumi hwenyika nepasi rose. Kunyanya America utano hwayo kana hukazvinunguswa, tinoziva kuti America ndiyo nyika hombe inoshandiswa mari yayo pasi rose kutengeserana ikavhundusirwa ikonomi yeAmerica zvinobva zvavhundusa ikonomi yepasi rose. Saka ndo zviri kunyanya kuitika. Chirwere ichochichi chiri kupinda napamwe pavasingazivi kuti chapinda sei. Samaonera tiri kuita kucalifornia uko kuti mumwe wachibata haana kunge ambosangana nomumwe wakabva ikokoko kuChina ikoko kana kuti wakabva kune dzimwe nyika dzinacho. Saka zvaakushayisa kuti vanhu vaakukashambara kuti saka chirwere ichi chinowanikwa papi, zvekare chichazospreada kukura kusvika kupi.
Zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri ripere vamasocha?
Zvingaitwa pari zvino ndezvokuti ruzhinji rwemaAmerica napasi rose runofanira kusumudzira matanho avo ezvoungere zvehygiene izvi, vakwanise kugeza maoko pamwe chete nokuti kana ukarwara ukasira kuenda kuchipatara unoonekwa kuti une chirwere ichocho here, isachanyanya kuparadzira. Zvekare chino chatinokurudzira kuita kunyaya dzemari ndechokuti kupanika kuya uku kufunduka chaizvo chaizvo hatikurudziri kunyaya dzemari kuti ruzhinji rwavanhu ruvhunduke, nokuti zvinotobva zvadi zvawedzera zvekare kushatisa zvinhu zvoupfumi. Saka pasi rose ngatirambe tichiita zvatinoita, asi tichikurudzira kudanho roundere rokuita rehygiene iri. Kana tichikwanisa kusuka morosana mumavoko izvozvo, asi ngatigeze maoko edu kana tichinge tabata zvakasiyana-siyana.
Ko, vane mari dzavo vangadziise kumisika ipi isiri kuvhiringwa necoronavhairas?
Vane mari dzavo pari zvino vari kumhanyira kumisika yakaita semakambani anoita zvaana video conferencing zviya, zvokuti vanhu vakwanisa kuita misangano yavo vari kumba, kana kuita chikoro chaicho vari kumba akaita saana Zoom video communicating. Zvekare vamwe vari kubvisa mari dzavo vachiisa kugoridhe. Goridhe riri kukura chaizvo, riri kugena chaizvo, ndokuri kuisa vanhu vane mari pamwe nezvinoita zvokuti vanhu vakwanise kushanda vari kumba, vakwanise kuita zvikoro vari kumba. Zvinhu zvatinokurudzira chaizvo nyika dzeAfrica dzisati dzanyatsokubata nyaya dzokuti vanhu vaende kuchikoro vari kumba na online education, ngavatarisire kudanho iroro, nokuti kana kukazoita dambudziko rakaita sezvirwere zvinospreada muvanhu izvi, ikonomi inogona kufamba, vanhu vachikwanisa kushandira kumba nokuinda kuchikoro kumba.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuti izvo zviri kuitika pamisika yemari izvi zviri kuvhiringwa nezviri kuitika musarudzo dzeDemocratic Party. Munoonawo sei mashoko aTrump aya?
Aya mashoko atingatove politics aya ekuda kusvibisana munhu achizvichenesa, asi handioni sekuti zviri kuitika kubato remadhemokrati zvatanga nhasi. Hazvina kunge zvakatanga nhasi, aiwa dai kuri kuti ndizvo zviri kudonhedza musika wemari uyu, dai zvero zvakatodonedza nechekare. Uku kungosvibisana kwagara kunoitika nokupomerana mhosva kwagara kunoitika mupolitics dzingava dzomuAmerica kana dzokunyika dzakasiyana-siyana, vanhu vachinge vachikwikwidzana kudai. Asi dambudziko guru riri panapa ndirokuti inyaya yechirwere checoronavhairasi. VaTrump vangangoda zvavo kuti vasakurudzira vanhu kuti vasatarisa kudambudziko recoronavhairasi kuti vagohwina maelection aNovhemba vachipomera vamwe, asi handizvo samaonera angu ini. Zviri kukonzera zviri kuitika muikonomi yeAmerica inyaya yechirwere chabuda ichi, handizvo zvepolitics zviri kuitika kumadhemokratisi.
Awa wanga wari nyanzvi munyaya dzemabhizimisi uye vachidzidzisa paDevry University muguta reColumbus kuOhio, Professor Elliot Masocha, vachitaura vari parunare vari kuOhio kwakare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemiimbi Patrick Zwanda anozikanwa nerekuti Party Boss.
Saka musambo wamunorowa ndeupi?
Ya ndingangoti ndakarekera kuzim dance but as a musician mukunyora mpakunyora kwatenge tichiita anziyo dzedu, you find out pamwe pacho unobuda neimwe type inenge siri zim dance kana kuti tingatinogona kubuda neimwe melody inenge isingaite kuti uimbe iri zim dance, but ya pandakanyanya zvangurekera ndikoko kuzim dance.
Pane muimbi here wamukati ndiye akakukurudzirai kuti mude kupinda munyaya dzezvemimhanzi?
Hey, Mr. Blessing, gafa gafa. Because each time yandona murumo yoya, more especially kana ari pastage. Yeah, chironda ndambofunga kuneta neta, ndinyatsonzwa energy. Yeah, ichidzoka kuti nyama.
Pane vamwe vaimbi here vamunomboimba navo?
Ya kumashure uko ndine ma collaborations andakamboita na the likes of Legion, is a Gweru based anoimba zim dance. Then CC is also a zim dance musician ari based ake kuHarare. I think ndo makolabo andakamboita kumashure uko, but nekuzomuvha ndichizoya kuSA side ya ndakambotumire tokumbonyora, but ya pane zvatiri kugadzira zvoti very soon pane zvogona kuitika.
Aiwa, tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu.
Ya totendai mine mukana wamatipa nekuramba muchitisapota.
Muimbi wechidiki Patrick Zwanda achitaura ari parunhare ari South Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuoneka imangwanani ano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika